Zvito zvitambira nemaoko maviri. Zvinhu zvatisingatarisiri munyika yakasununguka yakabva muutongi wavadzvanyiriri vana Smith. Chaitotishamisa kuti mutemo wakadaro unosiyiwa uchirarama sei. Ende experience yedu seMVC ndeyekuti posa yakangochengetwa iripo kuti irambe ichiti dzvanyirira.
Honorable Paradza, munoona senyaya?
Isu basebato riri kutonga tiri kutofara zvikuru kunyanyanyanya iye zvinota vana vamunangagwa kuti hatidi mitemo yese inodzvanyirira vana veZimbabwe. Isusu tinoda democracy muZimbabwe munomu ende ndo zvinoda vamunangagwa. Totodawo isu sehurumende kuti kana aipa chaiyo bviswe zvimwe zvikamu zvinokanganisa kuti vatapi venhau vatore nhau dzavo zvakanaka, kuti vatapi venhau vasawana mukana kuzvanga zvichiitika makorapfura, vasawana nyaya dziri kuitwa kuhurumende. Ndosaka muri kuona iye zvino zvimazuvano sechipiri wega wega kabhineti vareguru venyika ragara pasi, minister weinformation Namuchangwa vanobva vapedza inonzi muchirungu press conference kuti vatori venhau huyai mutikuudzei zvatataura nhasi, chisungo chatataura nhasi. Saka tiri kutoita isusu tinotori pamberi sebato riri kutonga. Kana mademonstrations vachiita mumademonstrations murunyararo hapana kuratidzira kwakadaro kwakaivachiita murunyararo hapana kwakaipa. Chakaipa kuzoti vachiita kuratidzira ikoko vaakutsadza zvinhu zvevanhu.
Honorable Sarwaka.
Ya, ndinofanira kutaura kuri ravaparadza kuti kana uchionawo seizvozvo ndokureva kuti vanhu veZimbabwe vasvinura, nekuti zvaitotikatyamadza kuti sei vamwe vanhu vaifarira kudzvanyirwa kwevana venyika ino. Ndingada kuti ndikuudze Blessing kuti bumbiro redu chairo rinonyatsotendera zviri pachena kuungana kwevanhu pamadiro avo mukutaurana kwavo. Saka mutemo wanga wakatosarira panyaya yekualainwa kwemitemo kwatagara tichingochema-chema kuti bumbiro redu riri pamberi asi imwe mitemo yakasara iri kumashure.
Todzoka kwamuri Honorable Paradza, tichitarisa mutongo iwoyu ine mabatiro anoitwa nyaya nevekumatare uko, mungati here zvinoratidza kuti vematare vakazvimirira?
Izvi ndozvazvinoratidza manje kuti vematare zvatinogara kubvira vamunangagwa vapinda kuti aiwaka tinodaka freedom of the judiciary. Saka maona kuti judiciary haisi yamungatomedzera kuti hurumende yamunangagwa iri kupindira kutongwa kwedzimhosva zvazooneka mazo pachena, ende izvi ndo zvinodiwa.
Vasarwaka, munotenderana here navaparadza kuti aiwa zviri kuratidza kuti matare ari kutonga asingatarisi kuti wabuda mbabani?
Stage yena inogona kunetsa kuti titsanangure kuti ndo patasvika, asi chakanaka ndechekuti rwendo rwemamaira akawanda runotangawo nestepu yekutanga. Saka zvakanakawo zvakare kuti tikaita judiciary isina kwainorerekera. Zvinozonakirwa izvi nekuzanup f patinenge taakutonga isu MDC zinoti vachazenge vaakumhanyawo kumatare iwavo. Saka zvikagara zvaratidzika kuti matare edu haarereki, zvinotonyanya kuvabatsira. Asi ndingati pamutongo uyu matare edu aratidza kuti wanokwanisa kuita basa nemazvo kana wazvida havo.
Ndizvere vaparadza kuti zvina mazuva imboya vakachuta yekudomboshavo.
Unoziva dambudziko ratinaro nevamwe vedu ava veMDC nderekuti dare rikatonga nyaya yavanoona panika iri favorable kwavari vanoti hamuoni zvematare ari kugona. Ikazongotonga imwe nyaya yavo yakarerekera kuzvavasingadi onzi vari kuita kudaro nekuti zvanupiwa.